Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 21 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kwavanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoyo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunhaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council. Vaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadaidza zvakare mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunhaurirano dzechipiri dzekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika. Musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumuzinda wemutungamiri wenyika weState House. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yekukokwa kumusangano uyu uye umiriri webato ravo uchange uri kumusangano uyu. Asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti havana kuwana tsamba yekuvakoka kumusangano uyu vachitiwo ivo kunyange dai vanga vakakokwa kumusangano sebato vanga vasiri kuenda. MDC yava Nelson Chamisa haina zvakare kupinda musangano wekutanga wakaitwa navaMnangagwa nevatungamiri vemamwe mapato kutanga kwemwedzi uno. Bato iri rinoti rinopokana nenyaya yekuti misangano iyi iitirwe kuState House ichikokerwa navaMnangagwa avo MDC inoti haicherechedzi kuti ndiwo mutungamiri wenyika. MDC inoti panofanirwa kuitwa nhaurirano dzinokokerwa nemunhu asina kwaakarerekera uye dzichiitirwa kunzvimbo isiri muzinda weState House. Vemakereke vari kuedzawo zvakare kuita misangano yekuyananisa vezvematongerwo enyika nechinangwa chekuunza kugadzikana munyika. Makereke aya akaitawo musangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika asi vaMnangagwa havana kuenda kumusangano uyu. Asi vakatuma sachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri Kashiri kuti vavamirire. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mangwana riri kuita musangano waro wekutanga weNational Council uyo unonzi uchaziya nzira dzekuita nadzo misangano yeCongress kubva kumatunhu maduku kusvika kumusangano mukuru wenyika yose. Munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vanoti musangano wemangwana uyu ndiwo zvakare uchabuda nezuva rekuitwa kwemusangano mukuru weCongress uyo uri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vanotiwo musangano uyu uchatarisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Utungamiri webato iri mumatunhu akawanda hunonziwo hwatotanga kusoserana nzira uchiedza kuvharirana kunze zvikuru pakusarudza vanhu vachakwikwidzana nemutungamiri webato iri paCongress vachamisa. Asi vaMonzora vanoti bato ravo harisati rabuda nenzira dzichateverwa pakudoma mazita evanhu vachakwikwidzana muzvigaro zvakasiyana-siyana vachiti izvo zvinoitika chete mushure memusangano wemangwana pachiteerwa bumbiro rebato. Ngatinzwei vachitsanangura.
hongu tine musangano we National Council wekutanga gore rino. Misangano we National Council inoitwa after 3 months dzega dzega zvichireva kuti pagore tinoita misangano iyoyo kana kuti ka4. Musangano wakakosha nokuti tine zvinhu zvakati kuti zvatida kuti tikurukure nezvazvo. Chekutanga tiri kuda kutaura nenyaya yezvakaitika munyika muno mumhirizhonga yakaitika nekusungwa kwakaita vanhu nekukuwadzwa kwakaita vanhu tichipa vanhu wedu gwara rekuti tichafamba sei kubva pari zvino. Chechipiri tiri kutaura nenyaya yokuti strategy yedu isu CMDC kubva nhasi kusvika patichasvika kusarudzo dza 2023 tinenge tichifamba sei kumadistrict, kumawadzi, kumaprovinces pamwe chete nekunational yatinoti strategic plan. Saka tichiturira kunational council nokuti takaita inonzi strategic planning senational executive pamwe chete nenational standing committee. Saka takunoiturira kuvazhinji kuti vaone kuti zvatakaita ndizvo here kana pane zvinoda kugadziriswa zvobva zvagadziriswa. Tiri kuti kunokurukura zvakare nenyaya yekuti Congress yedu iriko gore rino. Congress iyi iCongress yokuti panenge pachisarudzwa vatungamiri vakuru kubva kuna president kusvika kune nhengo yekupedzisira yestanding committee.
Tiri kutoona patoita kutaura kwakasiyana siyana imo mumapepanhau nemumasocial media vamwonzura vamwe vachitaura kuti kune kwatone kusarudza nyama nerupanga kuti ninge hafananga achipinda kukwikwidza musarudzo kana kuti kupinda mucongress nezvimwe zvakadaro. Tiri kunzwa kuti muri kutodaidzwa kumatunhu muchigadzirisa nyaya idzi, zvakamira sei?
Nyaya iripo ndeyokuti kune vanhu vanotya kupinda mumakwikwi vanotanga kugadziridza nyaya pangava pawadi anotanga kuti chairman wepano havakwikwidzi ndanzi nevatungamiri ndini ndofanira kunge ndiripo kumaprovinsi nekumadistrict ndizvowo kunational kunenge kwaanazvo zvekuti chakati hachibatwi chaka ndizvo zvatichakurukura mangwana izvozvo. Nokuti isu seMDC tine gwaro redu rinonzi constitution ndiro ratinenge tichiparurira vanhu iroro tichivataurira kuti zvichafamba zvakadai 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 zvakadai. Vanhu vasateerera zviri kubuda mumasocial media, zviri kubuda mumawhatsapp, mumatwitter, nokuti mumatwitter imo nemumawhatsapp munopindira vavengi vebato redu vorwisanisa mutungamiri uyu nemutungamiri uyu.
Saka chii chamungataurira nhengo dzenyu matunhu akasiyana siyana nekuti mune mamwe matunhu vatotanga kuti hatisi kubvumidza vamwe kuti vange vachinominatwa kana kuti zita ravo ringe richipinzwa muheti kunze kwezita remutungamiri webato chete?
Izvozvo vakandemiri ndingangotaura zvangu zviri general. Chekutanga ndechekuti bato redu rine constitution, ndo zvatinenge tichirimaindana izvozvo. Kana munhu aine munhu anenge achitsigira anongotsigira munhu wake iyeye, anogona kurekruta kana kumobhiraiza vanhu kuti handei tinovhotera nhingi, kwete kurambidza vamwe.
Munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwonzora vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa nhasi. Vazhinji vanoti vaMugabe vakakwanisa kuunza hurumende yekusvitonga kuzere pavakatanga kutonga, dzidzo, ivhu kuvatema uye nekuremekedzwa kwenyika nyanya dzemuAfrica. Vamwewo vanoti vaMugabe vaitonga nechisimba uye vakauraya upfumi nekumbonyekedza kodzero dzevanhu. vaMugabe vakabviswa pachigaro nemauto munambudzi 2017. Mutungamiri wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vaMugabe vane zvakanaka nezvakaipa zvavakaita, asi vazhinji vanoshishikana nekutyora kodzero kwavaiita. Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vaMaduku kuti tinzwe maonero avo.
vaMugabe chinhu chavakanyanya kuti chandei ndikatarisa ndoti vatadza ndezvekuti sezvatirikuta vaiko zvinozvi kuti zuva rekupemberera bhekidhei ravo harina kuzowana huremu, nekuti vanhu vanenge vachingotarisa nyaya yekuti vaingoda kuita ivo chete vanotungamirira. Pautungamiriri hwavo havana kungobvira vaonawo umwe avanoti raimpa masimba kubvira vanga vari ma vice president vakana cabinet yavo vaingoramba vachikudzira simba rinoramba pavari ivo chete chete number 1 number 2 ndinoratidza kuti chiso vakanyanya kukanganisa pautungamiriri hwavo nechekuti havana kumbobvira vabvumidza kuti vanhu vaivapikisa pautungamiriri hwavo vararame hatiti ma human rights vazhinji vane upenyu hwakaparara pavaida kupikisa vamugabe saka ndotinisa vandirinoita vakanyanya kukanganisa kuti nevanhu vakawanda vakatoshayika atingati vakadisapia zvichishayikwa kana kukuvadzwa nekuda kwemaitiro avamugabe kuti vamugabe havapikiswi vainya kuda kuti vaite one party state kuti zimbabwe ingaingotungamirirwa nemunhu umwe chete yeti nguva yataakurarama inguva yekutio yakutarisa kuti nyaya dzejekerere nyaya dzegusha ruzhinji nyaya dzekutambirawo pfungwa dzevamwe yatingati coexistence netolerance vamugabe vanga vasina pfungwa idzodzo saka izvozvizvi pavatiri kuti vakarangarira zuva ravo ndezvo zvatinofungwa dai vatungamiri vanozouya kusangasangana pano vamunangagwa nevamwe vari kuda kuzoita mapurezidendi vazive kuti kodzero dzevanhu dzinokosha upenyu hwemunhu haungafanani nehwehuku kana hwemombe kana hwemhuka hunongoparara
tichiona kuti vamwe vanhu vazhinji vakafara pakabviswa vamugabe pachigaro asi pari zvino vanenge vari kuti ivo vamugabe vaive nani pane dzimwe nzvimbo chii chasanduka pari zvino
nyange kuti panga pachibviswa vamugabe pachigaro vanhu vakanyanya kutarisa zvakanyanya vachifunga kuti pamwe vamunangagwa vane zvavachazoita zvatiri kuona kuti zvizhinji taingofungidzira zvakafarira inonzi ng'anga inobata mai zvakawanda zviri kuti hurumende yanhasi iri kutadza kuita zvekuti ndo patinenge takuona kuti zvataishoropodzawo vamugabe zvatanga tichifungidza vamugabe vari kutadza zvimwe zvacho vanga vatori nani dzimwe dzenguva kune utungamiriri hwatina
zvii zvamungati imi vakanyanyogona makatarisa mabasa avakaita tichitarisa zvataakuona mazuva ano pasi peutongo hwavaemarson munangagwa
tingati vamugabe chinhu chevakanyanya kugona chandinotiwo inini vakakwanisa kuti munhu anogara muzimbabwe vakakwanisa kupa vanhu yatingati sense of pride kana kuti munhu kana ari ezimbabweni anonyatsa kufunga anozvikoshesa kuti aiwa inini ndakamira ndinozvitonga tinoona kuti vazhinji vechidiki kana revazhinji vanoita kana even zvematongerwo enyu kana zveupfumi vane self confidence dzakanyanya yatingati sovereignty saka self belief ndochinhu chandirino chavakanyanya kuita nekuti munoona kuti nguva zhinji vamugabe pavanenge vachidhila nenyaya dzavo dzematongerwo enyika vairamba vachisimbisa nyaya yekuti isu sevana vezimbabwe isu semaafricans saka vaipa kapfungwa kekuti uzwi kakudada kuti ndiri muzimbabweni ndinoona kutiwo vamwe vazhinji vari muafrica kunyanya dzimwe nyika vaitoshuwira dai vapurezidendi wavo anga ari vamugabe nenyaya yematauriro avanga vachiita kana kuti maadresero avaiita nyaya dzatingati dziya dzepatriotism dzekuzvitonga
vanga vari vaclaris madhuku mukuru wesangano replatform for youth development vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari kuchipinga kunyange hazvo hurumende ichipemberera zvisungo zvakadzikwa nebhanga guru renyika nezuro ichiti zvichavandudza upfumi hwenyika dzimwe nyanzvi dzinongorora nyaya dzezveupfumi dzinoti zvisungo izvi zvichabatsira chete kuuraya upfumi hwenyika gavhana vereserve bank of zimbabwe dr john mangudya vakazivisa nezuro kuti uremu hwebond note hahuchaenzani nehwedhora rekuamerica zviri pamutemo vakazivisa zvakare kuti vemabhizimusi vava kubvumidzwa chete kutara mitengo vachishandisa mari yeRTGS dollars asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vacalvin manduna avari kuita zvidzidzo zvavo zvephd pahoward university muamerica vaudza mutungamiri mukomo westudio 7 kuti havaone matanho ava mangudya aya achibatsira zvachose
zvakataura vamangunja nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kuflota vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictator rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvichareva kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of mangunja kuti aite zvaari kuita number 2 vabva vavhura musuo kune rimwe dambudziko redolarization dolarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeuchidza dambudziko rekurara kuti macost evanhu anenge ava maus dollars ini saa hatisi nyika inoproducer maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakuwacha madhola nesipo nedambudziko rekushaya kwemadhola RTGS yatanga kuluza value because of inflation yatiri kudza kuti yasvika 10-year record. RTGS yatanga kuluza value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserves ekudefenda local currency iyoyi. Saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi. Ndokuona kwangu.
Asi pana chinhu chimwe chete here vamanduna chakaitwa navamangudya nezuro chamuri kufarira.
Hapana. Apana, because Vamangunja should have put all options on the table. Kwete zavaru kuita, zvukuda kubatiriza bond iri. They are prolonging life re bond. Inda kafara zvikuru nezvutaura biti. Achikunza kuti kusei muzuri kutaura nyaya yerand. Kana monetary policy ichikunetsai. We must never lose sight of context when we discuss this thing. How many currencies have we had in the last 20 years? No context yacho and one one confidence here nya dzese dzinya dze confidence yevanhu vachaita ni new whatever RTGR RTGS dollar tapa mabera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence tsha pavaruma ne ZANPF panyaya dze monetary policy saka ndowira nezvutaura vana biti kuti te manini ku outsource nyaya monetary policy zvazvinenge zvinokunetsai te vakadaro ndingadai ndichifara.
Saka muri kuti nyaya yerandi dai vamboibatawo inyaya ingabatsira zvikuru kuti Zimbabwe ipinde murand union.
Not that I'm fixated kuti ngatipinde murand iroro asi ndinoti tingadai tichidiscussa ese maoptions angashande.
VaCalvin Manduna vanongorora nyaya dzezveupfumi vanga vachitaura natungamiri Nkomo Studio 7 vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Tomotarza zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitambo muSouth Africa, amai Tokozile Sasa, vanoti vari kuenda kuSwitzerland kunotsigira mumhanyi Caster Semenya, uyo akatarisirwa kupiwa mutongo unorambidza vanhukadzi kuti vange vaine simba rinoenzana nevanhurume mumiviri yavo kana kuti testosterone levels. Vachitaura pamusangano nevatsigiri vavo, mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vati nyika yavo iri munzira yekusimukira munyaya dzezveupfumi. Asi vanopikisa vanoti zvikwereto zvenyika iyi zviri kuramba zvichikwira munguva yeutongi hwavaSall. Vana veZimbabwe vakawanda vanoti vari kushuvira kuti dai munyika maitwa nhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Izvi ndizvo zviri kukurudzirwa nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemapato avo vachiti iyi ndiyo yoga nzira inokwanisa kugadzirisa matambudziko ari munyika ayo anosanganisira ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutanga kwemwedzi uno vakashevedzera musangano wekutanga hwenhaurirano dzakadai uyo wakapindwa nevemapato ezvematongerwo enyika kunze kwebato guru rinopikisa reMDC nemutungamiri waro waNelson Chamisa. Vemakereke vakashevedzerawo musangano wenhaurirano asi vaMnangagwa havana kupindawo mumusangano uyu kunyange hazvo vaChamisa vakapindawo rwendo runo. Asi vakawanda vanoti neimwe nzira vaMnangagwa vakapinda musangano uyu sezvo vakanga vakamirirwa nasachigaro webato ravo amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nevamwe vakuru mubato reZANUPF. VaMnangagwa vanonzi vashevedza zvakare mapato ose akapinda mumusangano wekutanga kune dzimwe nhaurirano dzechipiri dziri kuitwa mangwana idzo dzinonzi dziri kuitirwa zvakare kumuzinda wavo weState House. Kunyanga hazvo mamwe mapato audza Studio 7 kuti achaenda kumusangano uyu, MDC inotungamirwa navaChamisa inoti zvakare haisi kuenda kumusangano uyu. Izvi zvave kuita kuti vana veZimbabwe vabvunzane zvakare kuti saka matambudziko ari munyika anogadziriswa sei kana paita kudhonzerana kwakadai. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANUPF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vamonzera kuti sei vasiri kuenda kumusangano uyu.
Ine zvikonzero zviviri, chikonzero chekutanga chokuti hatina kukokwa kumusangano iwoyo. Ndinofunga kuti musangano uyu wango kokwa mapato akaenda pamusangano wekutanga wakadedzwa kuita. So hatingakwanisi kuti tiende isu tisina kukokwa. Hakuna message yatakapiwa yekuti tiuye ikoko. Chechipiri ndechokuti isu seMDC tinofarira kuti tinge tiine nhaurirano munyika muno. Makakava akawanda ari munyika muno. Asi kuti nhaurirano idzi dziite nhaurirano kwadzo, panofanira kunge paina mutongi gawa. Kwete kuti pange pachiitwa pachicheiwa kana kuti pachitungamirwa nawo munangagwa pachavo. Nokuti ndipo patiri kupokana ipapo. Tine zvatiri kupikisana nazvo navo maitirwo akaitwa maelections, mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, maurayirwe ari kuitwa vanhu, kurepewa kana kubatwa chibharo kuri kuitwa vanhu, nemasoja nevasori pamwe chete nemapurisa. Saka tinoda kuti tiite nharirano paina mutongi gava. Hachizi chinyowani kuti tiite mutongi gava munyika ino yeZimbabwe. Takamboita vambeki, tikaita vazuma, tikaita wakawanda wanda vakuru vakuru vedzimwe nyika vaiuya vachizoita vana mutongi gava.
Vachuma va munangagwa vari kudaidzira kuti munyika munge muine nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Zvimwe chete zvekutaurwa neMDC vari kudai paita nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Nhaurirano dzashevedzerwa, havachada kuenda. Munotiwo.
Inini zvino ndishungurudza chaizvo. Mukoma wangu is a learned colleague and part yavo yakazara vanhu vakadzidza chose magweta ane mukurumbira wakakura chaizvo vechiludhana advocate Chamisa chaiye and pamusoro pazvo ari mufundisi futi. Asi zvavanozoita uko ndinoperegwa nesimba kuti shua tiri kufamba pagwara rime chete here kana kuti tarashikirana pakati perwendo redu here pano hapa. Ndichireva kuti tinoziya kuti constitutional court ndiyo kodi hombe muno munyika yeZimbabwe yakataura ikapedza kuti our election yahwinwa navamunangagwa. Saka iwo semagweta, I thought they would understand it even better than everyone and interpreted kuvanhu vari pasi kuti vanzwisise kuti aiwa kwegore rino ra 2018 izvi zvavharana izvi. Ngatichienda mberi tichigadzira gore ra 2023 uku. Then that way we could start talking. Madhaloga ari kushedzwa na President Mnangagwa haasi madhaloga ekunotaura chinhu chakafura kare kukotuko kukonikotuko. Idhaloga yekuti naiwe uchionai Zimbabwe yakuda kuparara iyi. Toita sei sevana veZimbabwe tose, because before you are MDC, before you are ZANU-PF, uri muZimbabwe.
Ndizvozvo, vamonzora pindura itinzwa.
ZANU-PF inonyatsozviziva kuti haizi nyowani panyaya yekutaurirana uku. Muna 1978-79 yakaenda kuLancaster House Conference pamwe chete nemapato angakasiyana vanosanganisira vana ZAPO, vana Rhodesia Front, vana UANC. Inonyatsoziva iyo kuti nhaurirano idzi dzakadzina mutongi gava. Havana kuenda vachinocheiwa naSmith. Vakacheiwa nevamwe vanhu vasiri vana Smith, vasiri vana Mugabe, vasiri vana Ngomo. Tikabvapo tikaenda kunhaurirano dza2008. Pano takacheiwa naMbeki nevamwe vake kukazoya vazuma. Nhaurirano dziri serious, nhaurirano dzine musoro, dzinoitwa paina mutongi gava. Saka hatifaniri kuita kuti vamunangagwa vaite zviya zvokuti vobika doro ravo, vomwa doro ravo, voridza ngoma yavo, votamba ngoma yavo, vobudirirwa neshavi ravo. Ndozvavari kuita iko zvinezvi, kuti ivo mutambi wetsiwa kana kuti mutambi webhora woda kuita referee zvakare. Ndipo pane kupokana ipapo.
Maita vamonzera rakaitinzwe kuna vachuma. Vachuma, chii chiri kuita kuti bato renyu rirambe kuti pange paine mutongi gava kana zvinhu zvese zviri pajekerere?
Right, chekutanga President vamunangagwa vakadaidza macandidates ese anga ari muelection ya 2018 kuti vaite map out kuti vaiti nyaya tinoibata sei, toita sei, toita sei. Asi bato ramukoma wangu rakabva rarama kuenda ipo paya kunogadzirisa program kuti tinozotarana sei. State House haisi ZANU-PF HQ. State House, as it is said, it is a state house. So their state, yes, their munhu wese muZimbabwe wese, whether MDC or ZANU-PF or PSAPU or whatever other party. Saka iyaya venye d Ndiyo venyu ri correct kuti vanhu ngavaende kunosangana ikoko because tiri kutaura nenyaya yestate yedu, tiri kutaura nenyaya yeZimbabwe yedu iyi. Saka haineyi nenyaya iyoyo. And then nyaya ikutaurwa nemukoma wangu manje kuti vabuda mutongi gava. Dai vakaenda kakufirst meeting iyo then ndobva vakafanirwa kuita kumap the way forward because vamunangaga vadadza vanhu first meeting yavo kuti vaititaura netione kuti tiri kufamba sei, tiri kuita sei.
Vanga vari nhengo yeZanu PF vaJoseph Chuma vari parunare kuBulawayo. Mazwo zvakare kubva kumunyori mukuru weMDC vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Vatingaone vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira kuti vavabatsire nemabhuku emhando yeBraille kuitira kuti vana vari kukura vava nezvekudzidzira nazvo muzvikoro. Masangano anomirira vasingaone anoti zvakakosha kuti mabhuku emhando yeBraille awanikwe nyore kuitira kuti vana vasingaone vava nedzidzo inozovabatsira muupenyu hwavo mune ramangwana. Mashoko aya anouya zvichitevera kucherechedzwa kwezuva reWorld Braille Day uko kwakaitwa neZuro. Rachel to Studio 7 ataura nenhengo yeCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe nezvezuva reWorld Braille Day pamwe nezvishuviro zvevasingaone.
World Braille Day izuva rinopendererwa pasi rose zuva 4 January. Zuva 4 January ndo birthday raanonzi Louis Braille. Louis Braille ndiye akauya nerunyoro rweBraille runoshandiswa nevanhu vasingaone kuti vange vachikwanisa kuverenga. Saka idzi dzanga dzamhemberero dzekutenderera World Braille Day yakavako musi wa4 January.
Vateereri vangade kuziva vakuchera kuti zvishuviro zvenyu zvanga zviri zvei pakupemberera zuva iri.
Chekutanga kuti vana vasingaoni vange vachikwanisa kuendera mberi nedzidzo. Zvakakosha kuti Braille inge ichikwanisa kunge iriko kuzvikoro kwavanodzidza. Chechipiri ndechekuti zvimwe zvidzidzo zvatinoita zvingava metsi kana kuti ama science even news zvidzidzo zvinokwanisa kutodzidzisikawo neBraille asi tinoona kuti mazuva ano Braille yanga isingatanyanyi kukosheswa. Saka shuviro yedu ndeyekuti tinge tichikoshesa Braille, tinge tichitsvaga nzira dzekuti Braille iyi inge iriko kuzvikoro kunodzidza vanhu vasingaoni kuti vange vachizokwanisa kuverenga nekunyora nerunyoro urwu nekuti kubudikidza nekuverenga neBraille ndopa vanokwanisawo kudzidza vana verengo nezvimwewo zvakadaro.
Muri kuwana rubatsiro rwakadii kubva kuhurumende?
Ndingati inini rubatsiro rwatiri kuwana rushoma. Tezviziva kwenyu kuti hurumende inenge ichingochema mari dambudziko ratiri kunyanya kusangana naro kuti hurumende inenge ichichema mari asi isusu shuviro yedu yanga iri yekuti dai hurumende yadzidzisa vamwe vadzidzisi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuziva Braille uye kuti vange vachizokwanisa kuidzidzisa muzvikoro.
Hurumende inogara yakachema nerekuti zvaina mari yekuti iite zvinhu zvakawanda. Saka imimiwo sevanhu vane ruzivo nedambudziko iri zvii zvingaitwe nenyika mukugadzirisa dambudziko iri?
Ya, chekutanga ngativirirana kuti mari hatisi chochinhu chikuru chinenge chichidiwa. Chekutanga maonero atingati mapositive attitudes ndo anenge achidiwa. Kana tichiti hatina mari yekuti zvinhu zviitwe iko zvino hatitombozivi kuti vanhu vati vasingaone vari muzvikoro vangani, hatitozivi kuti vanhu vakaremara vari munyika munomu vangani, hapana kana census yato yaitika kuti vange vachiverengwa tinge tiziva kuti vangani. Saka zvinhu zvakadaro ndo patingazotanga kutangira kuti chero mari yacho kuri kuti tiri kuitsvaka tinenge tazoziva kuti tiri kutsvaka mari. Nyaya yekuti hatina mari inongotaurikawo zvayo asi tikavabvunza kuti oraiti mari yachona inodiwa iyi mari iyi vanenge vasingatozivi. Saka ngatitangire pakutomboziya kuti vanhu vasingaoni vari munharaunda vangane, vari kuzvikoro vangane, vangangoda rubatsiro rweBraille tochizoendera mberi tichitangira ipapo.
Pane kushushikana kuripo kune avo vanoda kuita mabasa ekutora nhau asi havana ruzivo rwokushandisa Braille. Zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Ndingati zvandataura zvazvo kuti Braille inofanira kutanga kudzidziswa kutanga kuzvikoro zvepasi zvichiuya kusekendari nekuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Tikadaro zvinozotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuvana vange vachizokwanisa kushandisa Braille. Pare zvino dambudziko riripo nderekuti dzinongova zvikoro zvazvo zvepasi vashoma vanokwanisa kudzidzisa Braille, vashoma vanodzidzisa Braille. Saka ndotangirei pasi, titangire nevana vanenge vachiri vechidiki tichikwira kumusoro kuitira kuti zvinhu zvedu zvinge zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Vanga vari vamasimba kuchera nhengo yeCenter for Disability and Development vachitaura parunare muHarare naRachel Studio 7. Mutakangano wachirongwa cha Women's Roundtable na 8 p.m. Apo tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari wakatorwa na gavana webanga guru renyika neZuro. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyamina na Chris Gande.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlolanja 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day likondana lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli umnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe leRBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo amkela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo okukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lumhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eState House. Umsekeli womkhokheli weMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Obed Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulumhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esikolweni sikamongameli seState House njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga leReserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamukela. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mangudya wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo sebond not sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi ngedola leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
kuzabanzima mumzane into enkulu uMankunja has confirmed i reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i 1:1 and i RTGS sizaba i de facto currency and izaba floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi qala kule inflation kuzaba le devaluation engisabayo ezalandelayo nxa i-floating rate siza aligna le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzayenzakala yini, kodwa angilashuwa.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le-dollar elemelika, njalo bathi wenze kuhle ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubone kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle, kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi uyenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary, bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleke i-RTGS, ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo, konke le devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha, and liyakwazi ukuthi last time sidollarize asaqalisa ukuthi-attract ama-imports amaningi. Kuyaba le dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So sizabona ukuthi kuzahamba njani, but I feel that in trying to resolve one problem bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa i-dollar lemelika, i-dollarization, ngokwenzakale izolo khonokho ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo nge-dollar lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwe-dollar lemelika, kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi sikaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingacharge nge-USD. Liyabona amanye bese bevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimanda i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy leyi iyabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana lo Piti ukuthi bekungcono they explore all options.
Lo ke ngumnumzana Richard Manduna, ingcwethi kwezenotho, ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukawayengumongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okuningi asikuzweni ku Gibson Bebe o Studio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha elizwe ele National Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. Umgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiyagalolunye lanhlanu 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka ka-2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe. Umnumza Richard Mahomva ingcwethe ecubungula ezombusazo uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe, ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye lakuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenziwa ngumongameli waseZimbabwe, ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko, njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi.
Lokhu kugcizelwe ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe umnumzane Thembisani Ntunkagwa othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo, ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfuka Ntukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Ma sikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Skeren. Zengaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane okwenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist. Kathesi ilizwe selingamasosha, konke sokuyisisosha-sosha, ngatsho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ikakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakamusi eHarare uthi uMgabe wayevele edalelwe ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse kodwa wasesenza iphutha lokubusa okweminyaka eminingi wacila esesiba lamaphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibe kwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse, okuyinto ayikwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abe kwazi ukuthi sisiya phambili abantu abasundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezombusazwe, ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yoguguraundi, inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko 2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzala kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ayilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhidlizwa nguMgabe.
Awumgabe asikhohiwe, uMgabe wabulala ilizwe leli. Thina sisakhulayo vele ifeature yahle yaphambaniseka, vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulale ngelandaba lakho lokho, yena ezidingela imali zakhe ebulala. UMnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi waye uMgabe wayeyala ukuthiyela uMnangagwa elizwe. UMnangagwa selibulele laye.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika-21 Nhlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabasha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe kodwa ngemva kokususwa embusweni ilanga lika 21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelwa ngayo uMgabe sabusa lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe abaningi bemfisela impilo ende khathesi uMgabe uzolithakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela uward 28 kukansili yedolobho lakoBulawayo iNomination Court eBulawayo Large City Hall. Lokho kulandela ukubhubha kukakansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa leli dale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano MDC Alliance, ZAPU, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka 30. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazane ngesikhathi usibali ukhulu webhanga le-RBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali e-RTGS dollar eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lakhe ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India ubonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagesi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo. Yethula omutsha ochumbulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe libhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilezikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezinkulumo ongayisuye mongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezinkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla lasebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi zikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba si umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe. Sivumelane, sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kade sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele okunye, silungiselele lokunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle even phambi emuva. Okuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha lalapha into enizokhetha lesikhulume ngakho sindawonye silungisa sindawonye sikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubabugawule lapha ukuba naye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabugawule lezano ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda naleyo ebisisithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Thina I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho-ke umnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcinisihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelela ukuthi kule nto engaphuma, ngoba kula nto ephumayo endaweni enja enjengayona leyo. Ekufuze njalo sikukhangele Chris ukuthi lapho ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona, kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So-ke ngenye indlela umnangagwa ubizeni nje ukuthi ahambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto-ke udaba, uthini wena?
Ngiyamuzwa Honorable Sibanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokhangela ngikhangele ngibona ngani lokho ebuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris uSibanda uHonorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo esikhuluma ngayo sonke mhlaba wonke jikelezi la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitsho njalo sesidlulile kundima zonke lezi azivalayo. Ngezinye indlela ngibona ngani nxa elokhu ekukhuluma khonapho siyase sisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efononi sesisenyama endlobo. Yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela, ngoba ngani sidlulile ekhethweni. Ekhethweni lo nxa kubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani, kodwa sidlulile. Yikho yena kade selilunga ledala lephalamende, sadlule ekhethweni. Aluba kasidlulanga ekhethweni ngabe yena kavumi ukuthi kasuke ephalamende ngale sengabi khona ephalamende, babuyele endaweni lakuthi ukhetho luhambangazo. Bese besivuma-ke ukuthi ngaleyo ndlela babe behle benalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo. Sengathi lokhu okunye akuhambanga kuhle, okunye lokhu kuhambe kuhle, hayi konke akuhambanga kuhle nakunjalo. Engifuna ukuthi ngikusizelele ukuthi basamba le makhoti, i-constitutional court yanquma isinqumo yaba lesinqumo, yikho kade sikhona lapha esikhona. Ungani sibuyele emuva? Yebo phela bayakonye kwaphambanisa kwathini kwathini kwathini. Kufana nomuntu ongaze ehambe ekhoti, omunye sithi hayi mina kangilagaga, kodwa ikhoti ingavele ithi yona okume kunje kume kunjalo. Lomi uyathanda noma kawuthandi, kodwa sihlonipheni khonokho impumelo ethi mema makhoti. Kodwa bona sebethethisa amakhoti bethi awuthandile abana abayenzanga kuhle umsebenzi. Uyazi nxa sesingayenza njalo ngibona ngani akula nto engaphuma lapho.
Gawule, nxa kuwukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala, khiphanini umnangagwa. Umnangagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule, upresident wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali, ukanselile emashonali central okwaziwa yokuthi kuthiwa vele kusukusela kudala yiyo indawo okuthiwa khona indawo yezalotiwe
angamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu. Umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi.
Umongameli wake wambonela umongameli olohlonzi uthi yena efake imeeting abantu bemashonal central bamnelela uspokesperson wakhe besesithi hayi ubesafona efonela abafowabo abakuregin. Yikho akhanseli somhlangano kulokhu. Thina siphila lama-members of parliament ama-national and central bayasitshela ukuthi amagonyeti lamabhasho zophuba hamba bengela abantu, ngoba abantu mnangagwaka bamfuni. Lokhu asomahungahunga asotho ephumefidin yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana kuphansi e-parliament yezimbabwe.
Ngiyakumangala khonoko ukuthi kule nto enjalo, kodwa kumangalisi
ukhatshana wena usetholotho. Itholotho yedindura nemashonal central ukhatshana kakhulu. Yikho mangala mina ngihlala phansi nabantu ama-members of parliament akulani province. Yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda esiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa indawonye lo mnumzana Believe Gawule oyibandla le ZANU PF. Abakhubazekileyo ngokungaboni emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mbuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhula eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiywa ngaphandle kwenhlelo ezinenye.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebechabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboni ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe azitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lo mhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende nenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seKupota School for the Blind laseDorothy Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhela ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi abeBraille banilutshwane nxa sikhangele sabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi kabafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazanyiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kodwa uhulumende lo esilayo omutsha secondary public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu isikolo ezifana nayo imisebenzi konke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethelela ithuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenele umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona.
Follow me. Tomtama go. Long time ago, our grandmother used to pull us around the fire, setting a lewane. Long, 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 long. Yala wakukula, ntelecha, ubuntu masakanike, ntelecha ngani wake, ubuntu wake. Umvu
nkundla lonteletsha ingoma kakhuliyo isigqibela uhlebo lolothula lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba lamhlanje eZimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Gabriel Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.